This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 8 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Revenue Authority vaGesho Mpasi nasi vaudza komiti yeparamende inoona nezveupfumi kuti bazi ravo rakakwanisa kuwana mari yemitero yakatopfuura zvavanga vakatarisira.
Hatina mhosva yatapara, saka tinokurudzira varairidzi kwari kwavari vasikubira vabereki mari, vasikubira vana vechikoro mari kuti ngavaendere mberi, vadzidzise vana, vana vapase, nyika iende mberi. Vanenge vachida kuzotichaja kutisunga kana kutisungisa, tichazovaonawo kumberi iko.
Rimwe sangano revarairidzi rePTUZ rinoti harisi kuzotevedzera danho rehurumende rekumisa varairidzi kudzidzisa pazororo kuti vawane chouviri.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rotaura nemapazi ehurumende nevadare veparamende nenyaya dzeuori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino is Studio 7, tirikute penyura tiripa muzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Revenue Authority vaGesho Mpasi nasi vaudza komiti yeparamende inoona nezveupfumi kuti bazi ravo rakakwanisa kuwana mari yemitero yakatopfuura yavainge vakatarisira. Vapasi vaudza komiti iyi kuti ichi chishamiso chaicho. Vanotiwo mumwedzi yandira kukadzi nakurume zimura yakapfuura mari dzayaitarisira nezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Izvo zvinoteverawo kutatarika kwakaita nyika mumwedzi mina yekupera kwegore rapera. Panguva iyi zimura yakatadza kuwana zvayaitarisira nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana kana kuti 18%. Zimura yakati izvi zvakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi.
Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuti mapurisa akasunga nezuro vaStanley Gama nemumwe mutori wenhau weDaily News. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanyasha nyakunu vanova mutauriri wesangano reMisa Zimbabwe.
Hazvisi zvinhu zvatinenge takatarisira kuti zvichange zvichiri kuramba zvichiitika munyika ino yeZimbabwe kana tichinge takatarisana nezviri mubumbiro remutemo itsva renyika rinopa kodzero kuvatapi venhau kuti vaite basa ravo vasina chinovakanganisa. Hazvisi zvinhu zvatinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiramba zvichiitika mune ino nyika.
Asika vamwe vanoti kana vatori venhau varesva vanofanira kuti vange vachiendeswa kumatare, munoti kudii nazvo?
Kana paine anenge aine nhunha nezvinenge zvanyorwa nevatori venhau kana zvinenge zvabudiswa mumapepanhau, vane kodzero yekuenda kune bazi rinoona nenyaya dzakadaro rinonzi Revoluntary Media Council of Zimbabwe kana vachinge kuti vanoyananiswa kuti paonekwe kunzi kana pakatadzwa ogadziriswa emapepa nawo vakagadzirisa.
Sesangano remisa muri kukurudzira kuti hurumende iite sei nemitemo yakadai yakafanana neiyoyi yatingati criminal defamation?
Tinokurudzira hurumende kuti itarise nyaya idzi nekurumidza zvibviswe mumitemo yedu yenyika zvinhu zvakadai kuti zvive zvinenge zvichifambirana nebumbiro guru renyika. Ndandiro rine mutemo mukuru unofanira kunge uchiremekedzwa.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mumisa Zimbabwe vanyashanya kunhu vachitaura vari parunhare muHarare.
Rimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi ari kunyunyuta pasi peutungamiri weZCTU reConcerned Affiliates of the Zimbabwe Congress of Trade Unions rasangana nhasi negurukota rezvevashandi nemabasa vaNicholas Goche vakaziya nyaya dzakawanda dzinobata vashandi. Mutungamiri wesangano iri Valavumo Matombo vanoti nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira dzekuvandudzwa kwemitemo yemabasa kuti ifambidzane nezvinodiwa nesangano reILO. Nyaya iri kuda kuitwa nevashandirwi yekubhadhara vashandi zvichifambirana nekuti vaburitsei, pamwe nekuti hurumende yeZimbabwe itevere kurudziro yakaitwa nesangano revashandi repasi rose reInternational Labour Organization yekuti mitemo inobata kodzero dzevashandi ifambidzane nemitemo yepasi rose. Hatina kukwanisa kubata vaGoche pamusoro penyaya iyi. Sangano reConcerned Affiliates of the ZCTU rinoti rine masangano gumi nemaviri ari pasi paro, asi riine nhengo dzemasangano aya dzakawanda kukunda mamwe masangano ose anomirira vashandi muZimbabwe. Rimwe boka reZCTU rinotungamirwa navaGeorge Ngivane rinonzi rine masangano anovewo nenhengo dzinosvika makumi maviri nemaviri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMatombo pamusoro pemusangano wavo navaGoche.
Isu semaConcerned Affiliates takaita kuti tive nomusangano naminista Goche tichikurukura zvinhu zvakati kuti. Yokutanga ndeyokuti ari kuda kuitwa malabor law reform, saka takanzwa zvaikurukurwa namaminista nezvinobuda mumapepa kuti labor law reform iyi iri kunzi iyo inofadza washandi. Asi isu tange tichiti kuna minister, kana labor law reform yakuitiwa, isu tine maconcerns atinoda titaure, nokuti ILO chaiyo inoziva kuti iko labor law yemuZimbabwe haisi compatible nemaconvention. Saka ndo zvatange tichida kuti timuzivise. Zvimwe zvepiri ndezvokuti tiri kunzwa kuti panoda kuitwa productivity indexing yokuti munhu kana achishanda anofanwa kubhadharwa neproductivity. Saka isu tiri kuti productivity inoitwa sei kunze kwetripartite. Isu tati kuna minister ngatiite revise nyaya yeproductivity center iri under the Ministry of Labour. Tese tochitaura mafambisirwo anofanwa kuitwa nyaya dzeproductivity, hadziitwi neone side. Ndingati nezvakawanda wandawo nezvimwewo, but these were the main issues that I tiri kudiscuss na minister na.
Mukunzwisisa kwavaita nyaya yenyu vaGoche, vane zvavataura here kuti vane matanho avachatora?
Pane nyaya yemarecommendations eILO nevanhu vedu vakapera kuburitswa mabasa nefungidziro yokuti zvine kuita nezvematongerwo enyika, vati ivo tinyore matsamba tichinyora mazita evanhu vacho, nekuti tinawo vanhu vakapera kuburitswa mabasa nenzira dzisina kutsanotsarukana. Pane nyaya yeproductivity indexing vaibatanidza nelabor law reform, tikawirirana isu kuti pachaitwa conference yelabor law reform. Saka tinenge tichisungirwa kuti tiunze maproposals edu atofunga kuti ndo zvinofanwa kuitika mulabor law reform. Saka isu tinavo maproposals nechekare, takutongomirira kuti pavachashaidza tripartite tinenge tichienda nemaproposals edu elabor law reform. Wabvuma zvakare kuti kana takuita tripartite mpakafuru tichakudzai totaura nezvimwewo zvinenge zviri zvetripartite nenyaya dzinoenderana netripartite. Wabvuma kuti vachataura namapurisa pane nyaya yekusungwa kwevanhu pamwe chete nemabhana akatorwa, vati vachataura nemapurisa.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reConcerned Affiliates of the ZCTU Valavumo Matombo vari parunhare muHarare.
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR nhasi raita musangano nenhengo dzedare reparamende nevamwe vakuru vakuru muhurumende kuri kuedza kusimbisa nyaya yekuferefetwa kwehori nedzimwe nyaya. Musangano uyu waitirwa kuMikus Hotel muHarare. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Maureen Shonge vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Wanga uri musangano we accountability and transparency ma government institution nemamwe mabodies anoshanda nehurumende takanangana nezvenyaya constitution titarisa zvekare basa reparliament pakutarisa basa renhano dzesezi dzegovernment.
Sei maronga kuita musangano wakadai?
Taronga kuita musangano wakadai nekuti kubva patanga gore papa ne hurukuro dzakawanda zhinji panyaya dzechoko muhomwe nekusabatwa zvakanaka kwemari dzinobhadharwa nevanhu dzemataxi mumagovernment bodies ese whether mupublic sector kana kuti kumacompany. Saka iyi nyaya yataona kuti yanga iri nyaya yanga ida kuti ikurukurwe pamusoro payo kuti kuonekwe kuti pamutemo kana kuti pamapolisi kana kuti pakuiswa kwemasystem zvii zvingaitwe kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe zvisangosiyiwa zvichingoenderera zvakadaro. Saka taona zvakakodzera kuunganidza vanhu vekuparliament maparliament committees sezvo variwo vane responsibility yokuti vaongorore izvozvo yatinoti muchirungu oversight oversight role yeparliament. Zvakare taona zvakakodzera kuti tideedze vatinoti vekuma independent commission office of the auditor general the anti-corruption commission Zimbabwe Human Rights Commission, Police General's Office, also the Prosecutor General's Office. Ndiwo vanhu vazhinji vanenge vanoshanda ofuti maererano nenyaya idzodzo. Saka taona kuti vanhu vesava tikavanganidza pamwe chete tingavaita hurukure kuti zvii zvingachiitwa maererano nezvakasiyana-siyana zvanga zvichiitika izvi kuti tichienderera mberi senyika kuti zvisasiyiwa zvichiramba zvichiendeka zvakadaro.
Muzvare Maureen Shonge vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare.
Chirongwa chesangano rinobatsira pachena vana vanozvarwa vakaremara miromo kana kuti cleft palate cheOperation Hope chapinda muzuva repiri chichibatsira vana ava. Chirongwa ichi chiri kuitirwa kuHarare Hospital asi chinotora vanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana dzenyika. Mutungamiri wesangano reOperation of Hope, amai Jennifer Trobenbach, vanoti vari kushanda neAvondale neBorodale Brook Rotary Clubs muchirongwa ichi. Vana makumi matanhatu vari kutarisirwa kurapwa pasi pechirongwa ichi, icho chichatora vhiki rimwe. Sangano iri rakatanga kushanda munyika gore ra2006. Mumwe mukoti wepaHarare Hospital ari kushanda pasi pechirongwa ichi muzvare Brenda Simbini vaudza Mafelas Muhlanganya weStudio 7 kuti zvirongwa zvakadai zviri kubatsira vanhu vakawanda.
Vanenge vachiitaka vanenge vachigadzira maclefts and palate disease vakatanga kuuya kuno kuhospital 2006 and vanenge vachingotageta vana vedu vanenge vane maclefts and palate disease. Vaichimboita 2 weeks zvato zvimwe zvavanga vakuita 1 week. So this week each day vanenge vachiita about 8 cases a day.
Munoona zviri nyore here kuti madzimai vauye nevana vavo kuti vaitwe maoperation akadai? Tichiona kuti munyika vanhu vanogara vachingotyowo zvavo nyaya iyo yemaoperation.
Zvanzi nyore sereki nekuti zvine izvi vanhu vakawanda vakuziva nezvechirongwa izvi. It has been going on for quite a while. Saka you find kuti pavanodzoka vanonge vatopa vamwe screening day yavakatouya vachitoita vakatotadza kuita vamwe vana vakatosiya vamwe vana fisi. Saka vanhu vakawanda vakuziva nezvechirongwa izvi.
Mubereki angazive sei kuti mwana wake ane cleft palate kana kuti chirwere ichochi?
Pane mapostals anoiswa kumadistrict hospitals chese kunotumirwa kumaareas madifferent areas kumadistrict hospitals maprovincial hospitals macentral hospitals. Information iyo ndeinozodisiswa kune vanhu vari kumamisha ndo vanozonindikira vanozoidentify vana ivavo vane maproblems ivayo vanozotumirwa kuno kuHarare central hospital. Pewa date yekuti musi wakati vanenge vari kuno kumusi wakati voscreenwa musi wakati. So vanosvikirawo kunoku normally vanotanga vari pia macleft lip palate ndeyavanozoita ichi 2 lip yachona inyaya yekuti cosmetic kuti muromo antinenge wakashama havaiti macleft lip and palate. Saka they did the first operation is the lip Takavai wa ninge wa ine two in one is when anenge wa ine cleft lip and palate. They do the cleft lip test and then the palate when they return to Zimbabwe the next visit.
Operation ni inaitwa pachena ere. Uyezwe dai vanga vari kubhadhara vabereka vainge vachizobhadhara mari yakawanda sei.
Operation iyi ndemahara, hapana kana chavanobhadhara, zvese ndezvemahara. Roughly inenge iri kuma 3,500 to about $4,000.
Saka munoona sezvirongwa zvakadai zvichibatsira here nyanya vana vari munyika vakatarisana nezvirwere zvakadai?
Zvikubatsira vana vedu vakanyanya sereki nekuti tine vana vakawanda sereki vane maproblems vaya munyika medu munomu akawandisa zvisingaiti zvoto tinotowana vamwana kubva kunana filabhusi vana hobho from all over vari zvekuvabatsira zvekuti pamanotokura munhu anogona kukura achifunga kutizoni kuti akaroriwa kana tindezvekumusha kwavo but paanozouya oitwa procedure iyoyi nekuti hapana mamwe magadziro achigadzira problem iyoyo tichengeta neoperation chete saka zviri kubatsira zvisingaiti.
Muzvare Brenda Simbini, mukoti weparara hospital, avari kushanda navana chiremba veOperation of Hope, vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yenyu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisawo kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumhanyi ane mukurumbira zvikuru munyika yeSouth Africa, Oscar Pistorius, nhasi anga ari mudare muzuva repiri achipa humbowo pamhosva yaari kupomerwa yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp nepfuti mumba make muPretoria. Pistorius ndiye akava mumhanyi wekutanga akaremara akakwikwidza nevasina kuremara mumakwikwi eOlympics achimirira South Africa. Pistorius audza dare kuti akapfuura Steenkamp sezvo aifungidzira kuti yaive mbavha yainge yapinda mumba. Vanhu vakawanda mudare nhasi vasvima misodzi apo anga achirondedzera zvaanoti zvakatora nzvimbo musi uyu zvakazoita kuti musikana wake afe. Mudare maverengwawo mashoko ainyoreranwa pakati paPistorius naRiver anoratidza kuti vaimbonetsana asi vachizoyanana.
Vanhu vari kutsvaga ndege yakangotsakatika yeMalaysian Airline Flight 370 vanoti vari kuita chimbi-chimbi yekutsvaga ndege iyi munyanza iri pedyo nekuchamhembe kweAustralia. Vari kutungamira chikwata chevari kutsvaga ndege iyi muhurumende yeAustralia vaAngus Houston vanoti nhasi hapana chavanzwa chinonongedza kune ndege iyi. Asi nesvondo vanoti michina yavo yakambonzwa masaisai avanofungidzira kuti aibva mumichina unonongedza panenge padonhera ndege kana kuti black box. Chimbi-chimbi yauya pachityirwa kuti mabhatiri eblack box aya anogona kupera zvozonetsa kuona kuti iri papi. Mabhatiri aya anopera kwapera mwedzi. Dzimwe hama dzevanhu ava dzekuChina nezuro dzakaungana dzichinamatira vanhu vakatsakatika vari mundege iyi. Ndege iyi yakatsakatika musi wa 8 kurume iine vanhu vanosvika 239 uye yaibva kuKuala Lumpur kuMalaysia ichienda kuBeijing kuChina.
The Banga guru rinokweretesa mari reInternational Monetary Fund rinoti riri kuona upfumi hwenyika dzepasi rose huchikwira zvakanyanya zvikuru munyika dzakaita seGermany neChina idzo dzichange dziine ramangwana rakajeka munyaya dzezveupfumi.
Vanhu gumi nevana vafa muPakistan nhasi mudunhu reBaluchistan mushure mekunge bhambu raputika muchitima changa chakatakura vanhu. Mapurisa emunyika iyi anoti mapurisa anoti madzimai nevana vafa muchiitiko ichi. Kuputika kwebhambu iri kunotevera mashoko ehurumende nezuro ekuti yainge yauraya vamwe vakapandukira hurumende yePakistan mudunhu iri. Mumwe mutauriri wechikwata chinonzi United Baluch Army audza Voice of America parunare kuti chikwata chake ndicho chaputisa bhambu iri.
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti richapikisana nemutemo wakaiswa nehurumende wekurambidza kudzidziswa kwevana panguva dzisiri dzekudzidza dzakaita sepazororo varairidzi vachipohwa mari kana kuti maextra lessons. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti hurumende inofanira kuderedza zvidzidzo zviri kuitwa nevana izvo vanoti zvakawandisa pari zvino kuitira kuti vana vawane basa ravanogona kubata pamwe nekupedza.
Vanotiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yemari dzemihoro sezvo varairidzi vakawanda vari kurarama nemari dzekudzidzisa zvidzidzo kunze kwenguva dzebasa. Gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vanonzi svondo rino vakazivisa nezvedanho rakatorwa nehurumende iri vachiti mudzidzisi achabatwa achityora mutemo uyu anogona kudzingwa basa. Vana vanonzi vanobhadhariswa mari dziri pakati pedhora rimwe chete nemadhora mashanu pasvondo kuti vadzidziswe panguva iri kunze kweyakatarwa nehurumende. Tabata vamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chiitiko chinosuwisa chiripo ndechekuti hurumende ngaizive kuti mari iri kutambirwa nevashandi vayo haikwani. Chepiri, vanhu vari kugadzira mitemo iyoyi ndivo vane makoleji ari kuda kuti vana vakanga vatadza kuenda kunoitwa maprivate lessons nematicha vaende kumakoleji kwavo. Vane mapurazi, vamwe vacho vaitambira mari kupisimasi, vamwe vacho vanotori nemakambani. Kureva izvo kuti vari kutambura ngavarambe vachingotambura. Hatikurudziri maextra lessons. Tese takaenda kuzvikoro taidzidziswa pamaholiday lessons tisingabhadhari kana sendi. Asi chiripo ndechekuti kana vaviri vaviri vana ticha nemubereki, ko hurumende inokwana papi hapa? Tombotora mienzaniso yekuti vana chiremba vanosenza kugomo, vanosenza kwaparirenyatwa, manheru vanenge vane masejari avoko. Dhora iroro rapuhwa ticha rinoita kuti avane simba rekudzidzisa mwana. Tokudzira nyikazve, ngatingoitei kuti kana taita mitemo todzidzisa maticha edu kuti vana ava ngavasadzidziswe mumabhedhrumu. Ngatisaabhuze vana, ngatiitei vana tivadzidzisa zvinoita kuti pafureti dzikwire, then nyika yoenda mberi. Tikaita zvokugadzirira utsinye, vana vachadzidziswa maextra lessons vachida kana vasingadi. Topedza nguva zvakare here tichiita madisciplinary hearing asina nemusoro wese?
Pane kunyunyutawo vamajongwe kwekuti vamwe varairidzi vanenge vakupedzisira vasanyatsodzidzisa munguva inenge ichitarisirwa kuti vange vachidzidzisa kuitira kuzoti vana vadzoke vachizodzidziswa munguva yemaextra lessons. Munoti
hamataurire wemunhu asi kuziva zvaari kutaura. Isu tinoziva kuti kuchikoro kune daily lesson plan, kune weekly plan, kune kupedza syllabus kunenge kuchiitiwa. Hurumende ngainzwisise kuti pastraiki kuoma kwezvinhu kumashure uku kwakaafekta vana. Tinogona kunge tine vana vari mugrade 7, vamwe vane knowledge yegrade 4, vamwe yegrade 5, vamwe yegrade 6. Maparents nevana nematicha ndo vanoziva kuti mwana uyu ari kuda extra work pamultiplication, paaddition, pacomprehension, pakupindura mibvunzo yechirungu. Zvino tikada kuti one size fits all, nyika ino hakuna kwainoenda. Saka isu maticha ari kwaari ari kuita basa, ngavaite zvavari kuita. Tinozodhila nenyaya iyoyo pavanozouya vachiti tapara mhosva, nekuti hatina mhosva yatapara. Saka tinokurudzira varairidzi kwari kwavari vasikubira vabereki mari, vasikubira vana vechikoro mari kuti ngavaenderere mberi vadzidzise vana, vana vapase, nyika iende mberi. Vanenge vachida kuzotichaja kutisunga kana kutisungisa tichazovaonawo kumberi iko.
Ava vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano reZimta vaSifiso and Love.
Hatisi kufara nazvo zvikwati ozi mashoko acho aya akonzeresa zvikoro. Zvatinotamba ndezvekuti pfungwa vaziye kuti varairidzi vari kuita maexaresen kuitira kuti vawane maextra salar. Izvo zvinogona kuita nemunhu asiri ticha wechokwadi, asi ticha wechokwadi anenge achivakira vadzidzi vake kuti vapase. Sezvekupetuka mune Zimbabwe, icurriculum iri yeexamination driven. Varairidzi vazhinji vanoita kuti vadzidzi vavo vawane pasi mark yakanaka muzintake results kukwira kwegore kana vari maexamination class. Saki vano vakataura nenyaya izvozvo yemaextra lessons vakataura pamusoro pemari kuti vari kutsvaga mari yakawanda. Ende futi ipapo varairidzi vanenge vawirirana nevabereki, vabereki vanenge vadawo kuti vana vavo vapasi. Sezvo vanoziva kuti kana mwana asina kutipiwa iye sigireti endetwaite ndigeta sigireti mark vanzi afoira examination, ndipo pane tambudziko. Rimwe tambudziko rinotora futi nezvimwe zvinhu zvinoitika kumapolitical meeting zvandaa ndichinoitirwa muchikoro nemarallies mama anoitirwa pedyo pechikoro zvichisanganisa dzidzo revana. And sometimes ndichikumbirawo madheski iwavo ari kumushoshanda nevana. Izvozvo zvinokonzeresa kuti vanhu varasikirwe nenguva yekudzidza. Tinobvuma kuti ini ndimbomuona mukuru wedu uyu tinoziva kuti haiwa musaite kablanketi cover ka, tangai maongorora kuti zvinhu zvingaita sei, zvakabatsira here kana zvazvibatsiri.
Saka imi nhengo dzenyu dzichamira here kudzidzisa maextra lessons aya kusvika magara pasi negurukota rezvedzidzo vadokora?
Kwarino zvino tichataurirana sevarairidzi tipane maplans ekuti teibata sei nyaya yacho, because tine tuma mandate ekuona kuti vana vedu vanodzidza, asi zvive kutoona kuti vanodzidza kuchipasawo. Iye minista futi anoti vana vanopasa, saka ipapo tinowirirana. Ngatimboti tichaitatarisana tataurirana. Ndokuma next week inenge takutova nemvura yabura kuti zvichamira sei.
Mukuru wesangano reZimu Tava Sifiso Ndlovu vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo, makota finals emakwikwi euefa champions league ari kutambwa nhasi. Chelsea iri kutamba nepsg kustanford bridge kubritain. Mutambo wekutanga PSG yakakunda Chelsea 3-1. Munemwe mutambo uriko nhasi, Real Madrid iri kuenda kuGermany kunotamba neDortmund. Mutambo wekutanga, Real Madrid yakakunda Dortmund 3-0.
Zvichakadaro, sangano renhabvu reZifa nezuro rakaita musangano negurukota rezvemitambo kuti vazive mamiriro enhabvu munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanga nemu anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZifa, Vasolani Gwesela.
Bhodhi idzva reZifa rinotungamirirwa navaCuthbert Dube rakasangana nababa vaLanga, minista weSport, Arts and Culture. Musangano waive wekuti ministry neZifa zvitaurirane kuti bhora ringafamba sei zvakanaka, vachitarisa madambudziko arosangana nebhora kuti angagadziriswa sei. Zvo munochiziva kuti tine chikweredi che6 million tachinacho, ministry vaida kuziva kuti chikweredi chichabhadhara sei, uye mutambo wenhabvu uchafamba sei makore mana ari kutevera. Meeting yakafamba zvakanaka, bhodhi rakafara, minista vakafara. Apo ZIFA bhodhi yakaudza minista kuti ivo vanoda rutsikiro rwaminista kuti vashande zvine simba kuti mutambo wenhabvu ufambe zvakanaka. Vakataura kuti ivo vachashanda zvakanaka kuti mutambo wenhabvu ubudirire, vatsvage mari yekuti mateams afambe zvakanaka, macompetitions ese abudirire, uye nezvikwereti zvese zvibhadharo. Saka ndozvo takataura naminista Langane Zuro, musangano wakabuda zvakanaka. Apo minista vakati izvo vachatibetsera zvakare kuti tiwane led yekuti tivake headquarters yedu itswa.
Tinoona kuti vakawanda vari kuti ivo ZIFA inenge iri kuvimbisa zvakawanda, asi iyo ichiti haina mari. Mari muchange muchiiwana sei sesangano reZIFA?
Zvakataurwa zvakare pamusangano iwowo kuti ZIFA ichashanda nesimba kuti iite mabhizinesi ekuti iwane mari, mabhizinesi anenge kurima, farming, mining nekutengesa majezi nezvimwe zvakangowandawandawo, tisanganidza mari yedu kuti mari iwande ikwanise kubudirira uye mutambo wenhabvu ubudirire zvakanaka.
Iyo hurumende yakati ichabatsira sei sangano reZIFA mukuedza kuti zvamuri kuronga izvi zvibudirire?
Iyo hurumende yakati ichatibetsera, yakatotaura kuti hai ZIFA muri vana vedu, hamuzofambi mega. Hurumende sezvo muchiziva kuti pakaenda maorias kuSouth Africa vakatipa $88,000. Tine vimbiso kuti hurumende icharamba ichitibatsira kuti mutambo wenhabvu ubudirire.
nengwe zifa wafalane wesela variparunare.
Musakanganwe muchirongwa chedu chelive talk tichitarisa ninyaya yekunetsana pakati pehurumende nevarairidzi ninyaya yemaextra lessons.